mwedzi wambudzi ndiro mwedzi wakaonekwa pasi rose kuti tichange tichishambadza nezvevanhu vanorarama nechirwere cheshuga savanoti diabetes muchirungu. Ndiwo mwedzi wekuti isu sevanhu vanorarama nechirwere cheshuga nemaorganization ese anomiririra nyaya dzevanhu vanorarama nechirwere cheshuga yavanenge vachidzidzisa vachienda kunyange kuenda pamaradio, pamatv, pamanewspaper vanenge vachitaura nenyaya dzezvediabetes vachitaura kuti kuti munhu achizonge akuzonzi anosvika pakuzozvinzi anotora mapirisi eshuga chii chinenge chambotariswa, chii chaanenge ambona, tinenge tichizama kuda kuti tiite sei, sei munhu achitarisirwa kuti kana achinge abatwa nechirwere ichi sei achitarisirwa kuti anofanira kunge achitora mapirisi akadai so, ende uye kuti munhu achona azonzi ave kurwara neshuga chii chaanenge achiita, vanhu vachiudzwa nezvinhu izvi. Nekuti pamwe mukutaura kwedu kwatinenge tichiita mumwedzi uyu tinogona kunge paine vamwe vanhu vari kusangana nezvinhu zvatinenge tichitaura kuti ukanzwa uchida kunzwa kuda kuenda kuchimbuzi kazhinji, ukanzwa uchinzwa nzara nguva doko doko, ukanzwa uchinzwa kuda mvura yakanyanya nguva doko doko, ukanzwa uchinzwa kupera simba nguva doko doko, ukanzwa uchinzwa kuoma mukanwa nguva doko doko. Zvimwe zvezvinhu zvatinotarisirwa kuti kana uchinge uchisanganisana nezvinhu izvizvi unenge uri panjodzi yekunzi unge unorwara neshuga. Saka munguva iyi tinenge tiine mishini tichitotesta vanhu mahara pachena chena, ndo zvatinenge tichiita mumwedzi wambudzi tichitesta vanhu kuti haasi here panjodzi yekurwara neshuga, vanhu vobatsirika. Nekuti zvinokwanisa kunge zvichivadhurira kazhinji zhinji kuti munhu aende ega kufamasi, munhu ange unotadzawo zvifungwa kuti ndingaida kuenda kufamasi ndonotestwa kunzi ndine chirwere.
Saka iro zuva rechirwere cheshuga rediabetes day rinozocherechedzwa riini mumwedzi wambudzi iwoyu?
Zuva rediabetes day ratinoti World Diabetes Day muchirungu rinoitwa musi wa14 mbudzi. Iro ndiro zuva ratinenge tichirangarira kuzvarwa kwemurume anonzi Sir Frederick Benton. Avo vanova ndivo vakakwanisa kutsvaga kuita maresearch kuti vakwanise kuziva kuti chii mushonga unokwanisa kubatsira munhu ari kurarama neshuga unoshanda sei, chii unomboitwa sei. Mushonga wavakadiscover unonzi insulin vakatopiwa yatinoti Nobel Prize yekuti munhu anenge aita tsvagurudzo dzisati dzasvika pasi rose. Tichitarisa izvezvi ndiwo wega mushonga unoshanda for treatment. Tichitarisa futi kuti shuga isati yava neye yatinoti cure, chingoripo chete mushonga unoita kuti munhu akwanise kurarama mazuva yake achiendeka mberi. Ndizvo zvatinenge tichirangarira musi wa14 mbudzi.
Ko, imi makapinda mune zvediabetes nenzira yei?
Ini ndakapinda mune zvediabetes izvi nekuti inini ndakabatwa kuti ndaiva nedenda rediabetes muna 2010 mumwedzi waZvita. Saka kubva papo ndakararamawo makore angu anokwanisa kuita manomwe ndisangambodi kana kunzwa nezvazvo, ndisingadikana kutaura nezvazvo. Asi pandakazenge ndaendawo kumusangano wandikanosanganawo nevechidiki vezera rangu, ndakaona kuti anawo chinhu chakanaka kuti ndinge ndichishandisa izwi rangu ndichidzidzisawo ndichitaura nemaexperiensi zvinhu zvandosanganawo nazvo kuti ndikwanise kukurudzira mumwe munhu. Mumwe munhu akwanise kuona kuti hakusiriko pakuguma kweupenyu, tinokwanisa kuita zvose zvatakanga tichifanira kunge tichingoita. Kana waifanira kungova chiremba unongoita chiremba, kana waifanira kuva mekanic unongoita mekanic, kana waifanira kuva ticha unongoita ticha, chero uchirwara nechirwere cheshuga. Ndozvo zvinhu zvakazoita kuti ndizoda kuva kuti ndidzidzise nezvazvo.
Zvimwe zvezvirongwa zvamuri kumhanya nazvo pari zvino ndezvipi?
Samaprojekt andiri kuita panguva ino ndine yatinoti epodcast yandinenge ndichidedza ana chiremba, vanhu vanorarama neshuga nevanhu vanotsengesa vanhu vanorarama nechirwere cheshuga, tichivabvunza kuti zvii zvinhu zvavanosangana nazvo, machallenges avari kusangana nawo ndeapi, vanozvikunda sei mukurarama kwavo nevanhu vavanorarama navo. Ana chiremba votaurawo kuti mibvunzo yatinosangana nayo muzvipatara ndeiyi, kana kuti munhu akwanise kubatsirika zvakanyanya anofanira kuita sei, chii chinhu chaanotarisirwa kuita kuti zvinhu zviendeke.
Kune veruzhinji vanodawo kunzwa nezvekuti vangabatsirwawo sei mumabasa enyu amunoita iwaya namunoitira vamwe vane denda reshuga iri, vanokuwanaiwo kupi?
Vangadewo kunzwa zvizhinji kubva patiri, tinongoti munokwanisa kuenda paFacebook kana patinoti paLinkedIn motsvaga kuti tinotenda dzidzidzi. Kana paFacebook pane page ratinoti Zimbabwe Diabetes Association, munokwanisa kutsvaga nezvaro, tinenge tichiisa information motsvaga kana muchida kuzoziva zvakawanda nezvatinenge tichiita. Mukada kuenda futi paInstagram kana paTwitter munongonyora kuti tinodzikidzi, munondowana ndiripo, tinobatsirana tichienda mberi. Hazvireve kuti ndine ruzivo rwakanyanya, asi tikasangana tikava pamwe chete tichisheya ruzivo rwatinaro tinokwanisa kusvika mberi.